kuti ari pakuburitsa zvekudaro tikabvandara nguva inini enda kufonerwa kumba zvikanzi kumba kunoku haakwaipa mukadzi wako atamuchinhu pamuchena nokuti vangasati vaziva kuti chii chaitika saka tikabva tangoudzana patatiri pasinuva sotizi kuti kumba kwanzi kwaipa futi mukadzi wangu atati atakwa tisvika kumba tikaona shuwadi tesese yakazara ropa bati munhu abhandichwa vakapinda mubhedhrumu mandinorara vandaona mubhedhrumu mandiroya makaputira masibhesa pakati haziburi marara ari pamubhedha tingira kusekemba tingirakusekemba tikabva taona chiwaya tinove tinoshandiswa pakuputika kwejanarait
amai vakakuvara zvakadini
amai vakakuvara musoro ruoko maoko tu bati rakanyanya kuvara iroko rekuboshwe negumu makumbo yese aitu vakabva vaita mablisters egumbo
makaenda navo kuchipatara here
hongu tikatambirwa zvakanaka hedu patiza hospital
vanhu vacho vakazikanwa here vakasungwa here
ya ndio problem iri kuitika musinga south especially muwa dicentry vanhu vezanupf havasungike ngoma ndo challenge yationa tikuudza mapurisa vanoenda vari vhailenti wavo vakangonzi asungwa vanosvika voridza ngoma voimba vosunungurwa
saka mapurisa hapana chavakataura kwamuri inini
awa mapurisa ari kucomplaya yesterday I go and see the member in charge akacomplaya zvakanaka akauya nhasi auya zvakare neveamy vanoongorora nekuputika kwezvinhu aiwa vandibata zvakanaka ipa bandirande asi ndakawadza chishomo chocho kuti isusu vanhu vemovement for democratic change hatina protection nyange zvavo mapurisa aripo ndechokwadi tina protection even if ukabuda tishet you be a target
saka mucharamba muchiita basa iri here
hapana chisingauraya sadza charinouraya tisha inouraya handidzokure shure nekuda kuti imba yangu yabhombwa ime hard nut mvc handidzokure shure ini ndikobva ndisatowedzera bhosi basa rero ndikutorishanda ndakasununguka.